nyaedze upfumi, mabatro e upfumi, ahusi mutambo wenhabvu. Wekutira mugabana bora ramuomanya wedza kugoweswa number 2 o defender oribana kumberi handizoba zvinoitwa mabatiro enyaya dzeupfumi mabatiro ari kuitwa nyaya dzeupfumi navamangundla ne reserve bank kurotomoka haungomuka uchingoti nhasi exchange rate yaya fixed yapa 125 mangwana woti aiwa haisisiri controlled mangwana yapa 1:1 bond note ne US dollar gejge gejge mangwana zvao wapa 1.25 mangwana tabvisa tadzorera Zimbabwe dollar
izvi zvinorevei takatarisa mabasa ehurumende vabiti
ii hurumende iyi yapererwa kana ari mutuli mube munhu ari kushopera hazvisenze takagara takataura isu kare kare kuti havaikwanisa bakudzorera Zimbabwe dollars
ko sei muchidaro
nokuti maconditions eZimbabwe dollar anga asipo hatina baconfidence hakuna munhu anotrusta Emmerson Mnangagwa sezvatinogaro taura you can rig an election but you can't rig the economy chechipiri hatina productivity makambani akavharwa uko makambani akurumira huswa so pasina productivity hamuna economy inosustaina nekubheka currency yenyu chechitatu ba hatina maexports ba currency at the end of the day hukama it's a relationship between my exports enyu ne my imports enyu kana muri nyika yakafana neZimbabwe which is a large supermarket in South Africa my exports edu ari 1:4 so in other words 4 dollar rega rega rapinda muZimbabwe rire my exports 4 dollars iri kuenda kunze sema imports atiri kutenga kunyanyanya peturu ne diesel kunyanyanya magetsi so we are net importer saka pakadaro ipapo mukaintroduce currency yenyu currency rinodona.